Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro kubvumbi 4, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMozambique, uko vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi nemutungamiri wenyika iyi vaFelipe Nyusi. ZANU PF iyo yatumira vamwe vatsigiri vayo kuJulius Nyerere School of Ideology Institute kuTanzania inoti ichatonga kusvika madhongi amera nyanga. Asi bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti mashoko aya inongova gudzira mukanwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMozambique kumusangano wemazuva matatu wekusimudzira nyaya dzekutengeserana kusvika pachidano chepamusoro-soro kana kuti Bi-National Commission kubva pane chepasi chiripo iko zvino cheJoint Permanent Commission of Cooperation. VaMnangagwa vakaenda nezuro nemakurukota anodarika manomwe anosanganisira rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava, rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opamchinguri Kashiri nevamwe. Mukupera kwemusangano uyu, vaMnangagwa nemutungamiri wenyika yeMozambique vaFelipe Nyusi vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekutengeserana. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakashora vechikwata chinozviti Operation Dudula, icho chiri kupomerwa mhosva dzekushungurudza zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa. Chikwata ichi chinoti zvizvarwa zvenyika dzekunze izvi zvinofanira kudzokera kumusha kwazvo nekuti zviri kutora mabasa evana vemuSouth Africa. Vachitaura kumucheto webato ravo weANC kumpumalanga mukupera kwesvondo, vaRamaphosa vakati chikwata ichi chinenge chezvigevenga uye bato ravo haritsigiri zvachiri kuita, vachiti zvinokonzera kusabatana kwevatema muAfrica. Bato riri kutonga reZANU PF rinoti riri kutarisira kuti richatonga kusvika madhongi amera nyanga, richiti riri kusimbaradza zvirongwa zvekudzidzisa nhengo dzaro nezvegwara remusangano uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaume Harare nhasi, apo bato riri kutonga ranga richionekana neavo vakasarudzwa kuti vanoita zvidzidzo zveutungamiriri kumwalimu Julius Nyerere Leadership School kuTanzania, munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mbofu, vati bato reZANU-PF richatonga kwenguva ndefu, nekudaro vacharamba vachidzidzisa nhengo dzebato ravo nevanovatsigira utungamiriri.
Tichange tichitonga kwenguva refu, hatisiripo kuti tigoregedza masimba ekutonga achienda zvavo. Tiripo kutonga pamwe nekutungamirira nyika ino kuti ive nebudiriro.
Izvi zvatsigirwawo nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi, avo vati bato reZANU-PF rakasarudza vanhu 36 kunoita zvidzidzo zveutungamiriri izvi.
Vamaona vanogurupu revana vokutanga vati kutumwa nemusangano wezanupf kunoita zvidzidzo zvemafambisi wo anoitwa gwara remusangano nebudiriro yenyika yatota ideological orientation. Saka vachange vari kuchikoro chakapuwa zita romutungamiriri waimbova wetanzania vatinoona seimwe segamba rakasimudza nokubatsira nyika dzakawanda kuti dzibve muutapwa wepambe pfumi vajulius nyerere.
Vamugwadi vatiwo bato ravo ndiro chete rine nhoroondo yezimbabwe pamwe neramangwana rakajeka renyika izvo zvakaita kuti vabatane nemamwe mapato ane nhoroondo dzekusunungura nyika kuti varambe vachidzidzisa voruzhinji nezvenhoroondo dzenyika.
Zvamunoziva kuti tisi toga tinoziva kuri kubva nyika nekwairi kuenda hazvidi kugugliwa izvozvo mukazvitsvaka pagoogle hamuzvizivi asi mukaverenga nhoroondo yokuziva kuti nyika ino inobvepi ichindepi. Tisu chete kana muri muno muzimbabwe tisu kana kuri kusouth africa ANC kana kuri kutanzania ichama chama ndokusaka takava nepfungwa yekuti tivake chikoro icho chokupa vana utezvo kuti vagoziva kuti nyika inobvepi ichindepi.
Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wasachigaro webato recitizens coalition for change vajob scholar vati zviri kutaurwa nezanupf hazvina maturo ose.
Kutaura kwakanga kuchiita Ian Douglas Smith akataura iye kuti kusvika kwadarika makore churu hamuzimbabwe hamuzofi makaita hurumende yevechitema. Takanzwa kunyange vanakudzai Chipanga nana Edna Madzongwe vachitaura kuti nyangwe vamugabe vafa vachaenda kuHeroes Acre kunoita mameetings epolitibro vari paguva ravo vamugabe vachivapa directive. Mitauro yakadai iyi takainzwa kuvadzviniriri vakawanda nyangwe nana Pete Botha kuSouth Africa vakanga vachitaura ivo vachiti hazvisi zvakazoita kuti hurumende youdzvanyiri yeapartheid ibve kusvika Jesu Kristu adzoka kechipiri. Asi nhasi tinoziva kuti mashoko akataura Ian Smith akawira pasi. Nyika ndeyevanhu uye vanhu vachadhitemaina kuti chavanoda kuti munyika mauchi.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri werimwe remapato anopikisa reMDCT vaWitness Dube vatiwo zanupf inozvinyepera kuti ichatonga kwemakore akawanda. Vatiwo vanoda kuyambira bato iri kuti kana richiita zvebato ravo vasazoshandisa mari dzenyika.
Zvavari kunyeperana izvi vanoziva kuti manyepo havasi mupawa nekuda kwekuvhoterwa nevanhu varipo nekusimba vanoramba vachingobiridzira musarudzo dzinoitwa munyika yezimbabwe kuti varambe vari muutongi. Chechipiri tinoziva kuti matripu avakuita iwavo ndizvo zvavanoita makore ese kana kwane sarudzo vanotora vanhu vavo kuvapa maholidays nemari yenyika.
Vanhu vakasarudzwa ava vari kuenda kunotanga zvidzidzo nechitatu kwemazuva matanhatu. Chikoro chemwalimu Julius Nyerere Leadership School chakaparurwa mwedzi wapera mushure mekubatana kwemapato matanhatu emuAfrica anoti ZANUPF, chama chamapinduzi yekutanzania, African National Congress yekusouth africa, the People's Movement for the Liberation of Angola, Southwest African People's Organization yekunamibia pamwe neMozambique Liberation Front. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Komiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu pamwe nevagari vekumasvingo vashora zvikuru kanzuro yeguta iri vachiipomera mhosva yekushandisa mari dziri kuendeswa nehurumende kusimudzira matunhu kana kuti devolution pasina kusuma vagari sezvinotarisirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa mushure metsamba yeyunyuto yakanyorwa kukomiti iyi nerimwe sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA gore rapera richiti harisi kusumwa nezvemari dzekusimudzira matunhu kana kuti devolution inobva kuhurumende. Sanganono iri rinoti kanzuri yakashandisa mari inopfuura mamiriyoni zana emaRTGS kubva gore ra2019 kusvika pari zvino pachirongwa chekuchera nekuisa mapaipi emasuwage asi vakatarisa nedambudziko guru rekushomeka kwemvura muZimba. Mumwe mugari weWard 4 amai sungano zvarebwa nazvevati kanzu riri kuita zano ndoga.
City Council tiri kuti huyai Ward 1 up to Ward 10 muchiti vhunza vari devolution musati mamboibata-bata. Ichiri kupisa iriko, motivudza kuti iriko, imari yakati. Saka todini voko Ward 4. Chokuudza kuti water augmentation ndeyatinoda. Mapaipi enyaya mapombidza idziya dzinodhuka muzuva nezuva ndodzatoda kuti dzitengwe. Musati mambotiudza kuti taisa kurujeko kana kuti taisa kuwesti kana kuti taisa kutirangi.
Pasta Kapa Mugwadi vanomirira vagari vakarimara vati kanzuri inofanira kupinda mumapoka evagari vane zvido zvakasiyana siyana ichivabvunza zvavanoda kuti zviitwe.
Asi tiri kuita dambudziko rokuti kanzo haina kana consultation yainoita. Isu tinotozongohwa navagari mumwe musi kuti kwabuda mvura ino yakasviba zvisingaiti, isu tisingaoni tadoibwira kare, tadotambura nokumwa mvura yakatosviba. So my issues iwawo anoda kuti tibatsirwe nenyaya yeconsultation kuti kanzo inofanira kudzoka kwatsiri yatibvunza toiudza zvakatikoshera. Isu secommunity yedisability toiudza zvakatikoshera. Ikona vari kutaura zvezvibhorani, tine vanhu vari pamaruche, tine vanhu vane maspinal bifida, tine vanhu vari visually impaired, tine vanhu vane autism vavagoni kuenda kuzvibhorani ikoko.
Munyori wekanzuru vaEdward Mukaratirwa vapokana nevagari nevedare reparamende apo vati vanoshandisa misangano yebhajeti rekanzuru pakupera kwegore kutora pfungwa dzevanhu panyaya yemari yedevolution.
Ndezvekuti consultation yedu in terms of utilization yemadevolution fund tangatiita pamwe chete neconsultation yatinenge tichiita yefinancial yebhajeti yedu. Saka tangatichiti muna October, pa September, October, patinoita maconsultations for the next year's budget.
Sagara wekomiti yekutongwa kwematunhu muparamende amai Miriam Chikukwa vaudza kanzuri yemasungo kuti inofanira kupinda muvanhu yotora pfungwa dzavo pose panouya mari dzedevolution nekuti chirongwa ichi chakazvimirira choga.
Saka pane zvamataura tazvinzwa. Kuda kuti tiite kuitira kuti vanhu vari kuzoramba vachitaura sinyaya yendanzwa ndeyekuti vatitanga tibatanidza. Zvinoti kwatiri tinoti hamuna kunge maenda kuvanhu, hamuna kunovabvunza zvavanoda. Makangosvika nezvinhu zvenyu zvamataura sekutaura kwenyu mati makataura neminisi, iri nyaya inofanira kutaurwa nevanhu.
Mukuru webasa Mumura vaanoziva mukuti vati vafara nemusangano uyu vachivimba kuti uchabatsira vagari.
Vagari vakwanisa kubudisa nhunha dzavo dzose panyaya yekuti pari kushandiswa mari dzedevolution navanhu vavagari havasi kuconsultiwa. Ivo vekanzuro vatifadzaona kuti vazvibvuma kuti havanga vasiri kuconsulta vagari. Vakati kubvira pari zvino vachatanga kuconsulta vagari. Ivo vanga vachiti aridzi vanga vachiita zvokuudziwa zvokuita nadzo neministri, vanga ari madirectives ekuti itai maprojects akati akati.
Amai Chikukwa vati musangano wafamba zvakanaka uye vari kudzokera kuparamende nezvavawana kuti zvigotaurwa mudare rinenge rine nhengo dzakakwana mozonyora zvisungo zvavo pasi nekupa kurudziro kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timba.
Mamiro akaita zvinhu muUkraine, Marvelous Nhlanganya uyo weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere.
Zviri kuonekwa munhau nedzine fenyuro nepazvivhitivhiti zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vakaurawa neRussia muUkraine, vanhuwo zvavo kwete kuti mauto. Saka munotoona kuti mastreets munenge makatozara zvitunha. Saka mukuru weUkraine iko zvino vari pakukumbira rubatsiro kuAmerica, kukumbira rubatsiro kunana European Union nokunana United Nations pamusoro peRussia. Saka zviri kurongwa sokutaura kwavaBorrell vanova mukuru weEuropean Union weEU ndezvekuti Russia inofanira kuti iwedzerwe zvirango zvitsva, zvirango zvinoimanikidza kuti iregere kuponda vanhu zvakanyanya zvairi kuita munyika yeUkraine. Zvinotaridzawo zvakare kuti European Union United Nations nepasirese zvaro arisku faranaso siri kuita Russia saka tinongovimba kuti izvozvi zvinogona kubatsira kuti hondo ikasire kupera uye vakuru vemapati waya vari kutozosangana ivava veEuropean Union sondo iroro rineri kuti vazeye zvirango zvingaita kuti Russia iregere zvokumbunyikidza Ukraine zvairi kuita.
Munoona izvi zvichizobatsira here kupedza hondo iyi iri muUkraine uye zvetinoona kuti vamiriri venyika mbiri idzi vari kuramba vachiita ivo naurirano asi kubhombwa kwenyika yeUkraine hakusikumira pari zvino kunyange hazvo Russia yanga iri kuzivisa kuti yakumbobuda mune dzimwe nzvimbo ichienda kumuigano munoona zvichibatsira here izvi.
Vanoona nezvemitemo pasi rese vari kuferefeta pamusoro pemhosva dzemuhondo atinoti mawar crimes zvokuti tinogona kuona vakuru vamwe vomuRussia specially vechiuto kana mukuru wenyika vachiiswa pamberi pematare epasi rese nenyaya idzodzi dzokurawa kwavanhu muUkraine zvikaita saizvozvo zvingangounzawo justice kuvanhu veUkraine uye pavanhu vepasi rese vakaafektwa nehondo iyoyi.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare muFlorida muno muAmerica naMavelas Nhlanganya uye weStudio 7. Ukraine inoti naurano dzerunyararo neRussia iyo iri kuirwisa dziri kuenderera mberi pamadande mutande kunyangwe isiri kufara nezviri kuitika. Vari kuita naurirano vari kumbosangana muTurkey asi dzimwe nguva vanoita naurirano pamadande mutande. Turkey inova mutongi gava inoti danho rechipiri nderekuunza kunaurirano makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine neRussia anoti vaDmitry Kuleva veUkraine uye vaSergei Lavrov vekuRussia. Kunyange hazvo paine kunyunyuta kuti Russia haina kutevedzera chivimbiso chayo chekumisa kurwisa zvakanyanya Ukraine, Turkey inoti nhaurirano dziri mugwara. Russia yakapamba dunhu reUkraine reCrimea uye iri kuda kuti mamwe matunhu maviri anoti reDonbas nereLuhansk azvimiririre asi Ukraine inoti haisi kuda kupatsanurwa. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mbairo yemimhanzi kana kuti maGrammy Awards yakapiwa kuvaimbi vakasiyana siyana pamabiko akaitirwa kuLas Vegas muAmerica. Vakakunda vanosanganisira Dambarefu dakakunda mamwe kana kuti Album of the Year, We Are, Rajon Batiste, Record of the Year, Leave the Door Open, Castilk Sonic, uye muimbi mutsva kana kuti Best New Artist, Olivia Rodrigo. Mukutanga kwemwedzi wakakosha weRamadan muna kubvumbi muno, vamwe vechitendero chechiMuslim vatanga kugadzirisa magwaro echitendero ichi akabvaruka kana kuti maKoran. Mumwe anoita basa iri pachena zuva roga roga muTripoli kuLibya ndi Khaled Audrebi uyo anoti vanhu vari kuda kugadzirisa maKoran avo akabvaruka vakawanda sezvo hurumende yenyika iyi yakamira kudzikisa matsva ichipa vanhu pachena. Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru muchitendero chechiMuslim uye vakawanda vanenge vachisanya muswere wese nekunamata uye kubatsira vanoshupika. Mushure mekufa kwezvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri nezvirwere zvakasiyana siyana muBotswana zviri musangano reAll Zimbabwe Botswana zvakaumba komiti yekurudzirana kuti kana munhu arwara atsvage rubatsiro nekuchimbidza kubva kune vamwe kana kukurumidzawo kuenda kuchipatara pane kuzoenda chirwere chakomba. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Gore rapera muzinda weZimbabwe muBotswana unoti wakagadzira mapepa ekudzosera kumusha mitumbizana nemakumi manomwe nemitatu kana kuti 173 yezvizvarwa zveZimbabwe zvainge zvafa uye mimwe makumi matanhatu nemitanhatu yezvainge zvafa nechirwere cheCovid-19. Ndufu idzi dzakapa kuti nhengo dzesangano reAll Zimbabwe Botswana dzise musoro pamwe chete kuti zibatsire kuti vanhu vabude pachena neurwere wavo kuti vatsvagirwe rubatsiro. Vakavamba uye vanotungamira sangano reOzimbo Zimbotsona Mai Posha Mzondo vanoti vakarasikirwa nenhengo dzesangano Roma 16 gore rapera.
Asi kuti patakatanga kufunga nezvazvo tatasangana nevanhu vakati wandei vanorwara vachingonyarira vari kudzimba vasingadi kutizivisa. Upfu ichisita ichida kubatsirawo segrupu kuitira kuti kana vanhu vachinga vachida batsiro towana kuudza vanhu vobatsirawo dani kuti munhu angonyarira ari ega.
Mukuru wekomiti yekubatsirana paurwere vachishanda sachipangamazano mune rimwe sangano rakazvimirira muBotswana Muzvare Betia Mutetwa vanoti ruzhinji rwezvo zvarwanzwe Zimbabwe ruri kunonoka kuenda kuzvipatara.
Munomu chinoita kuti vanhu vachigara kana varwara is because vanokungosvika and then wonzi omani auna omani okay so yaye furi na passport they start kuto victimizewa kuti ya Zimbabwe ya isini saka hapakisina kubatwa zvakanaka woshongurudzwa and inongo vazhinji vanenge vasina mapepa and vanenge vakutotya kutotumirwa mapurisa saka vanobva vagara manje kuzimba.
Muzvare Mutetwa vanoti vachashandisa madande mutande kukurudzirana kunorapwa.
Tiri kukurudzirana magroups imomo mawhatsapp groups atiri kuti vanhu vaende kunotestwa.
Muzvare hazvinei makwanise vanova nhengo yesangano iri vanoti mwana asingacheme anofira mumbereko.
Mari yandakapuwa ndikada kuitarisa iri kupfuura mari yandakabhadhara hospital yaida 3000 something yemabhills asi kubudikidza neOzimbos vakabhadhara mari yandina kana chikwereti chimwe chakaita kuti ndinaise kurikavha isamfeling. Ndinzimba murwere weshuga, ndinzimba murwere neBP, ndinokwanisa kurarama sei ndiri mukati mevamwe plus aishugilent
vaenderera mberi vachiti vanhu vakafanira kugara vachizvivhenekesa zvirwere zvakafanana nechemukondombera, chegomarara, blood pressure necheshuga sezvo zvichikwanisa kurapwa zvisati zvakomba.
Tinokurudzira kuti vanhu ngatigare takachekwa tichiziva patakamira HIV first then BP then zvirwere zveshuga. Cancer ndo number 2, HIV number 1, then shuga number 3, BP ndinoisa kwekupedzesera.
Mazano nezvematongerwo enyika neupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Town Chimina vatiwo vakagadzirira kubatsirawo zvezvarwanzwe Zimbabwe zvinenge zvavirwa nedambudziko. Nekuda kwekuoma kweupenyu munyika uye kudawo mafuro manyoro zvizvarwa zveZimbabwe zvakaendawo kunogara kuBotswana nedzimwe nyika dzakapoteredza asi dzimwe nguva zvinhu zvinoomera vamwe vanozoguma ufa nekushaya anobatsira zviri kupa kuti vamwe vaombe masangano ekubatsirana sezvo kusva kwendebvu varume vanodzimurana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yadimbura uchungamiri weChicken Inn pamusoro pegungano reCastle Premier Soccer League kusvika papoint imwe chete mushure mekukunda Black Rhinos neZuro. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chine mukurumbira ichi chave nemapoints makumi maviri nemaviri kubva mumitambo gumi, point imwe chete pasi peChicken Inn iyo iri kutungamira gungano iri. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita Black Rhinos 2-1 neZuro muNational Sports Stadium, izvo zvasiya murairidzi wavo Tonderai Ndiraya ari murufaro.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Mitambo yemukupera kwesvondo isati yatambwa, Dynamos yaive yakasiyiwa neChicken Inn nemapoints matatu. Asi chiri kunyanyonakidza mumitambo yenhabvu kuwanda kwezvikwata zviri kurwira kutora utungamiri hwemakundano aya. Chikwata chiri pachinhano chechina cheTriangle chakasiyiwa nemapoints mana chete neChicken Inn iyo iri pamusorosoro. Manika Diamonds ndiyo iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri mushure mekuita mangange 3-3 neChicken Inn kuBulawayo.
Kuchange kune makwipi vonange Dynamo this time inotora mukombe.
Ati zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kuHawa iyo iri pasi pasi pe gungano iri nemapwenzi mashanu chete. Chikwata chemgweru ichi chinofarira kusunga dzisimbe kana chichida kuramba chiri mugungano iri. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo rugby chemago shots chiri pasi pasi makundano ekari cup mushure mekurohwa mumutambo wacho wekutanga makundano ari kuitwa muSouth Africa aya. Mago shots ari pachinzvimbo chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mukupera kwesvondo. Georgia yakasimba zvakanyanya zvekuti iri kutungamira Romania nemapoints mapfumbamwe makundano eEurope ekuenda ku-2023 World Cup. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko neJohn Touch Griffons neMugovera. Pari zvino Down Touch Griffons, Black Lion, Eastern Province neVulk dziri pamusoro nemapoints mashanu. Kenya ndiyo ine mukombe weCurry Cup uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzemabielections nedziri kuuya dza 2023 uye hondo iri muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pera regeti mbotarisa msuroi na ozwa kare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa wa ku Mozambique uko wari kutarisirwa kunyorana na zvibvumirano zvekutengeserana nenyika iyi. Mutungamiri wenyika ya South Africa wa Cyril Ramaphosa oshora vechikwata chinozviti Operation Dudula chiri kupomerwa mhosva dzekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.